chirongwa chacho tinotambira nemufaro zvikuru nokuti chirongwa chakuda kuratidza kuti izvo mukaka wedu uchange wakukamwa munyika muno pane kuti potere chiita mukaka wekutora kunze kwenyika. Ndingati tinonzwa mufaro mukuru kana chirongwa chacho chikaramba chichienderera mberi mune zvakanaka.
Hurumende matanho apa iri kutorawo kumutsiridza chirongwa ichi.
Takambokumbira kuna minister wefinance kuti ngaatipiwo mari kuchikamu chemombe apa isinge takutarisana mombe dzemukaka nemombe dzezvenyama zvekare nokuti kana tautaurwa kuti mutaura mombe dzese. Saka tiri kuedza une kwatinokwanisa kwese kutaura naminista wezvemari kuti ngaabatsire chirongwa chemombe kuti tinoona kuti mombe dzedu dzidzokere pauwandu hwadzakadzinawo manyakare.
Tinonzwawo kuti iwo pachirongwa cheNestle Zimbabwe ichi murimi zvikuru vadiki vakagariswa patsva anenge achizobatsirwa nemombe mbiri pamhuri, munoona here zvichikwanisa kuti chirongwa ichinge chisimuka?
Sechirongwa chekutanga tinoona zvichibetsera nokuti izvo zvinopa kuti murimi wachoonawo chidiki aonewo ruzivo. Ende tinenge takatarisira kuti vanenge vaunza mombe idzodzo vanofanira kuunza vamwe vanhu zvakare vanenge vachidzidzisa vane ruzivo rwakanyanya vanenge vachizofamba mumapurazi iwayo vachiona kuti mombe dzacho dziri kuchengetwa zvakanaka here, mukaka wacho uri kukamwa zvinenzira kwayo here. Ndofunga chikurongwa icho chinobudirira kana vakakwanisa kuve vanotora matanho akaita saiwayo. Zvakaitika manguva yakapera zvakanga zvisina kunyatsorongeka mune zvakanaka zvokuti iye zvinezvi vamwe vazhinji vaakuona kukanganisa kwatakaita nepachirongwa ichocho zvokuti handisimudziro kuti pane vanga achada kuti dzokere futi mukukanganisa semakanganisiro atakaita pekutanga.